Shoo ndiye mswa 28 April.
Cha msa la kunoita masuka kochi.
Ah ndula utombonona ama nishamari nikuona amai wangu wakashaya ndisiko ini hansandaona faraga igo. Kanana sisi wangu une mwa sisi wangu wakashaya kuti hansanda muona kuchaga waga igo bat.
Ah tina urombo zikuru tina urombo zikuru. Muri kugadzirira rwendo urwu sei?
Aiwa tinogadzirira sezvo tinogadzirira dzimba marwendo ese atinofamba.
Muchanoita here mashow muri kumushako?
Tinoridza show 1 yatinoridza kuibi kugrand stadium.
Munoona sekuti show 1 ingagutsa vanhu sezvo mava nenguva mambo vaitira show?
Tinenge tichiona tasvika kuno urongwa kana vachida kuti titezve vanhu vanenge vachida tinenge tichitaura nako kumusha kwedu ka.
Hongu. Vanhu vanofanira kutarisira chinyi chamusati mambo varatidza?
Aiwa pane zvakawanda. Tine nguva tisati taonana navo vanhu ava. Pane zvimwe zvinhu zvavasingandwe music yanga isingaridzwe kumusha uku paredio. Pane mimwe music yavasingadzwi yavasingazivi. Toda kuti vainzwewo.
Pane album idzva here ramuri kubika?
Hongu.
Rava nezita?
Hasati rava nezita, asi raakupera.
No, zvinofadza izvo. Munotarisira kunodzoka rini?
Hatinodzoka isusu kana tapedza zvekuridza izvozvo. Kana kuchine kuine humwe urongwa, hatinenge tichizivisana. Asi tinongotarisira kuti tikanoridza iye show iyeyei taichida kuzomaybe taikwanisa kuzana tisina kuenda nekuuk taizokwanisa kudzoka nekuuk kana nekusouth africa shiridza zvedu
muchiita mamwe mashow ikokoko
vamapfumo
tinonzwa kuti makapiwa mubayiro weworld music award kugungano re-2018 global fest munew york muno muamerica. Mungatiudzawo here kuti chii makasvika apa sei uye kuti tinotarisirei pamubayiro uyu?
Awa tinotarisira kuti tiri kukurudzira maitiro ndo culture yedu yekuzimbabwe taakuzivikanwa kana taakuzivikanwawo pano pasi rose ndozvatinoda izvozvo asi harisi simba redu. Tinotenda ivo vacho vanhu vari kutitsigira iaward yavo haisi yedu bande yavo especially ruzhinji rwekuzimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vamapfumo, munodadisa nyika yenyu. Zvirambe zvakadero vakuru vangu.
Aiwa tinotenda zvikuru.